Vachitaura pamusangano wekucherechedza zuva iri raitirwa mumasvingo. Vanhu vazhinji vanoti mitengo yezvinhu muzvitoro haina kudzika kubva payakakwira gore roda kunopera zvichitevera kupinda kwakaita vaemarson nyangagwa panyanga muna mbudzi. Mumwe mugari wekwamucheke muzvare tresi musakaruka vati mitengo iri kuramba ichikwira zviri kuita kuti vatadze kuriritira mhuri yavo zvakanaka uye zvichityora kodzero dzevatengi.
Tiri kucherechedza zuva ranhasi 15 March 2018 izuva rekodzero dzevatengi, asi muno mumasvingo izuva rakatitsuvisa nekuti hatisati taona chanduko yezvinhu kunyanya pamaprizes ezvinhu zvemabasic commodities. Muno mumasvingo nevati kubva muna December kusvika pari zvinezvi hapana chati chachinja. Kubva kushuga, shuga ichakakwira. Marice ari ma 2 kg rice iri kuita $2.60, 1 kg iri kuita $1.50. Nyama chaiyo yekudya iri kuita $5.56 per kg, hasati zvachinja. Mafuta hasati aderera mutengo.
Vamwe vakaita samai singano zvaaigwana vase vanoti kunze kwechikafu nezvimwe zvinhu zvakaita sekubhadhara mvura, magesi pamwe nemitero yemumabhanga iri kuramba ichivadhurira, veruzhinji vari kuti izvo zviri kuwedzera kuoma kweupenyu.
Hapana chatiri kumbokomemoreta pakodzero dzevatengi nokuti hapana chakachinja. Tikatanga nokutarisa mabhiru emvura chaiwo, mwedzi uwo uno akatovuya akatokwira zvakatonyanyisa. Mvura iri kutodhura, tikatotarisa even magetsi ari kutodhurazve. Saka hapana chatinopemberera, zvinhu zvose zviri kungotidhurira zvatiri kutenga. Even pakaita hurumende ikapinda pawanyiwani, zvinhu zvose hapana chatashanduka, zviri kutongokwira zvichingodhura. Saka hapana chatiri kupemberera.
Vagari vazhinji vanoti mashoko anotaurwa nehurumende ekuti yakwanisa kushandura zvinhu munyika pamazuva zana ekutanga manyepo, sezvo vatengi vari kunongaso senemuromo nekutadza kutenga zvikafu nekubhadhara zvimwe zvinodiwa muupenyu nyaya yemitengo yakakwira. Vanoona nezvekufambisa kwebasa musangano runorwira kodzero dzevatengi rekonzwiva council of Zimbabwe mumasvingo vadhumisani mugushini vanoti kukwira kwemitengo kuri kukonzerwa nekushayika kwemari munyika.
Ndikati isusu tokona kuti zvinhu zvamitengo zvinhu chikafu nezvimwe zvokushandisa zvekuvaka nemafuta dzemotikari ekufambisa mitengo iyi yakakwira kazhinji. Zvinhu izvi zvakatanga kukwira muna October gore rakapfuura ra2017, asi zvizhinji zvacho zviri kukonzereswa nemari yatiri kushandisa nekuti mamaprices acho kana une keshi iri US dollar mitengo wechinhu unenge wakati dzikirei, kana uri bond iri keshiwo zvekare unenge wakasiyana mutengo. Kwozotiwo kana uchitenga nemafoni aya tinoti mamobile transactions inenge yakasiyana.
Vanoongorora magaro evanhu pamunyaradzi chauke vanoti hurumende iri kukundikana kugadzisa nyaya yezvemitengo.
Zviri kutaurwa nehurumende zvakasiyana nezvinhu zviri on the ground. Tinoudzwa nyaya yekuti maprices anofanirwa kudzira, but the actual things maprices ari kukwira. For example, ndida kubata nyaya yefuel chaiyo chaiyo. Fuel yakanzi pane price yakazetwa and it only happened kuda for a week, then after a week maprice akatanga kuita skyrocketing.
Studio 7 yatadza kubata hurumende kuti itipewo divi rayo, asi vagari vanoti kukwira kwemitengo yezvinhu munyika kuri kuita kuti upenyu huvaomere. Takamirira Studio 7 masvingo, ndini Gandi Maramba.